Magweta edu ari kumhanya mhanya mukoma tondera ibhatasara namukoma tinase chinopfukutwa o vari kumhanya mhanya panyaya dzewawiri awa wakaabdatwa vakatochewa. Saka twambotariswa pazuva ranhasi kuti tione kuti vari sei. Vari kutariswa kumadhokota nekuti wakakuvara zvakanyanyisa nokuda kwekutochwa, kwekupiswa, kwekurohwa nezvamboko, kwekurohwa nezvitiropo kwawakaitwa, uyezve pawanga wapambwa, pawanga watorwa zvimwe chisimba. Saka tikubatikana seZimbabwe Lawyers Solidarity kuti nyaya dzekuabhudhatwa nekutochwa kana kuti kupiswa kwevanhu, kurohwa zvakapfurikidzwa kwevanhu zvisiri pamutemo kuri kuramba kuchitika munyika yedu yeZimbabwe.
Tiri kunzwawo kuti vari kutyira kuti pada vanogona kunge vakabayiwa majekiseni angaine muchetura. Zviri kufamba sei panyaya iyi?
Hongu ndizvo zvaudzwa Magweta edu vari kubatsidza kana kubatsira vakomana ava. Ndozvavakavaudza kana mukoma Hoberai Nhembe, ndozvavaudza Magweta edu kuti kunze kwekurohwa, kunze kwekukurirwa mbatya wozosiwa kumapinga kwavasina kupfeka, warohwa misana yavo yakakuvara, makumba avo akakuvara, mwiri yavo yakakuvara. Kunze kweizvozvo vari kutiwo wakaitwa inject kana wakabayiwawo majekiseni eimwe substance yavasingazwisisi kuti chii. So zvinhu izvi zvari kutotishamisa kuti hazvina kutanga kuitika pana mukoma Nhembe chete pari zvino. Zvinhu zvatinongonzwa kuti pari kubatwa vanhu ndozvakaitika futi kuna mukoma Nelson Masondo akurai.
Asika mapurisa vamafunda ari kuti vamwe zvikuru vanopikisa ava vanonyepera kuti vapambwa.
Inyaya dzitsva here? Ndozvavakangogara vachingoita kubva kumashure uku, kubva emazuva anagukura hundi vachiramba kuti hakuna kutya gukura hundi. Pedzisira vana Mugabe vazotema concessions mazuva akapfuura vachiti it was a moment of madness. Kwete izvozvo zvega takazoona pana sisi Justina Mukoko chaiwo, munozviziva vanhu kuti vaizviramba vanhu vatina kumbunyikidza tinaye, hatina Justina. Tikazoonawo kumuendesa kukoti gore riya 2008 kuti Justina ega vananana mukoma Anderson Manyaya Vanyere, vanana mai chidanzvaura baba chidanzvavana. Kamukomana kedu kadika konaijo Mutema Gawo kakatorwa kaine kwakore 2 years ado vanga vakaramba kuti havana vaberekiwa vavo ivavo, havana vanhu ivavo. Saka we are seeing a pattern. This is a pattern of denying responsibility.